Munyori mukuru wesangano ravana chiremba resenior hospital doctors association Dr. Aaron Musara vati uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hunoratidza pachena kuti zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Tinotarise paripo pakanyorwa mashoko akanzi positivity rate. Mashoko iyayo anokuratidza kuti yakanzi positivity rate iyoyo iti 23%. Mukaatarisa muchaaenzanisa nepaakanga ari svondo rakaperapo, positivity rate yedu yanga ichitambira pa5%, 6%. Zvasiri kureva ndezvokuti kune makesi akatowanda asiri kubatwa. Kana positivity rate yanyanyisa kukwirisa, kureva kuti kutorina vanhu vakawanda vasiri kubatwa vanenge vainacho chirwere ichi. Asi hachisi kutestwa chichiwanikwa mumuwani wavo hacho, so iko zvino. Saka kuratidza chirwere chichamo muno zvakanyanyisa, ndonyaya yatatasana nayo.
Vamusara vakurudzira veruzhinji kuti vatevedzere kurudziro dzavana chiremba kuti chirwere ichi chisapararire.
Zvakakosha kuti vanhu vavambe vachipfeka maface mask avari kunzi vapfeke. Vanhu vasaite mistake kana kuti zvinhu zviri kunyanya kuonekwa kwazvinoiso, yekuti face mask inoiswa pachirebvu kana pamhanza, inofanira kuvhara muromo, mhino nechirebvu. Ndo basa reface mask. Mamwe maface mask ariko anosiya munhu ari pachena ayaya haatombofanira kunge achishandiswa iyayo. Saka vanhu ngavapfeke maface mask avo, ngava vanoshandisa masanitizer kuchenesa maoko kana kugeza maoko acho. Uye panoungana vanhu, vanhu ngavateerere zvanzi vanhu vasanyanye kuungana vakanyanya kuwanda izvi.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vatiwo danho rakatorwa nehurumende relockdown rakakosha zvikuru, vachiti kusamira zvakanaka kweupfumi munyika kunopa kuti ruzhinji rufambe zvakanyanya, izvo zvinowedzera kupararira kwechirwere ichi.
Zvaita nehurumende zvokuti tipinde mulockdown ndizvo chaizvo, because vanhu vanga vakutiza vachienda kusouth africa neruwandi rwavo. That's why Bulawayo yaita epicenter kubak brio kwanga kusingaite. So idecision yekuti vanhu ngavagare kumba, inin I think vanhu vanga vachibva kusouth africa ndivo vauya bereki nevakwiza malocal cases, but malocal cases edu anonyanya kuti wa very mobile nenyaya economic difficulties zvokuti tinofamba sereki Harare Bulawayo, Bulawayo Harare, Bulawayo Bedbridge ndo upenyu hwedu.
Vaimba vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti hurumende yamomoterwa. Vamadzorera vati hurumende haina mari yekuongorora zvakanyanya, vakati chakakosha panguva ino kuti munhu wega wega azvigarire kumba kuchengetedza utano.
Nyika yezvino yamomoterwa, haisisina zano rokuti yoita sei. Saka ngatizvibetserei, zviisolete ugare uri wega. Kana wangofungidzira kuti ungangove nechirwere chingangoite secovid-19, ukangotanga kunzwa musoro kana kungonzwa flu kana kuzarirwa kupisa muviri, kurwadziwa nyama dzese kuita wiki, zvese izvozvo zvinhu zvinonongedza kuti ungagona unge wava neutachiona wecovid-19.
Asi muzvare Joelin Nyachuru, mumwe mugari wekuglenview, vati kuisa nyika mulockdown vanhu vasina chouviri hakuna zvakunobatsira.
Saka nokudaro dai hurumende yedu yanga yapa vanhu mukana wekuti yanga yavarongedzera chikafu chokuti vange vachidya vakagara mudzimba, ndokuti zvinyatsobuda kuti vanhu vanokwanisa kunge vakagara mumba vachizvichengetedza. Ezvitizvi nekuda kwenzara, kushayikwa kwemvura zvakare, zvoita kuti vanhu varambe futi vachingofamba vachingoungana. Plus mota dzatinofamba nadzo mapublic transport tiri kuunganidzwa mumabhazi.
VaChristopher Gori, mumwezve mugari wemuHarare, vatiwo pasina kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura muHarare, vanhu kunyanya kumisha inogara vazhinji vacharamba vachiungana pazvibhorani sezvo vasingakwanisi kugara vasina mvura.
City of Harare, for example, haisi kukwanisa kusupplya mvura 24/7 pamatepi at household level. Saka iko ndizvo dambudziko rapo maendere kuti vanhu vakuenda kuzvibhorani semaalternative sources ekuti vange vachinowana mvura. So vanhu they are now forced kuenda vachinoungana muzvibhorani zvinezvi nekuti zvibhorani zvacho hazvina kuwanda.
Bazi rezveutano rakazivisa kuti nekuda kwekukwira kuri kuita chirwere checovid-19, vanhu vanenge vokurudzirwa kugara mumba kana kuti lockdown kutanga mangwana. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti kubva mangwana mamwe makambani anenge asingachashandi, uyewo rakatorambidza magungano kusara kwevanenge vachienda kurufu asi vasingadariki 30. vanhu vanenge vasabvumidzwi kuenda kune mamwe maguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.